asati tava nechokwadi chekuchiwe rechiriko ikorera kana kuti typhoid tiri kuita mainvestigation asi kuri kuti zvirwere izvozvo zvinge zvabuda kanzuri inogara yakagadzirira kuti kana pakaita disaster inokwanisa kunge ichikunda urwere hwakadaro.
Tiri kunzwawo vamwe vagari vari kuchema-chemawo kuti zvirwere zvakadai zvinogona kunge zviri kukonzerwa nenyaya yemvura dzavari kunwa. Vamwe vachiti mabhohoro anogona kunge ari kukanganisika pasi apa. Imiwo sekanzuru munoti
kurudziro yedu kuvagari mazuva ano yanga iri yekuti dai vagari vabhadhara mari dzavo dzemvura kanzuri yaramba ichiwana mari ichiprovhaidha mvura.
Asika vagari pane vari kubhadhara mari vachidema
vanenge vari vashoma haizokwani ndiyo mari yachikutezisa kusiza mvura iyoyo asi haizokwani kuti ite basa rese rekanzuro rinenge chidiwa.
Tinozwawo zvakare kuti pane vari kufungidzira kunzi vangadai vakafa nechirwere ichi uyewo kanzuro inenge yanga ichitarisawo nezvazvo zvakamira sei.
Tichiri kutarisa kuti zvauraya vanhu chii, kutauraya munhu haazi kuti apaitike chii, asi tiri kuti vagari vese anenge anonzwa musoro, anzwa mudumbu, anzwa fivha ngaaende kumakirinika ekanzuro anotariswa kuti chinji kumunesa.
Imiwo sekanzuro mune dzidziso here yamuri kuita kuvagari pamusoro pekungwarira zvirwere zvakaita sekorera netyphoid?
Hongu maenvaironmendani officers yedu vatori pagraundi kudzidzisa vagari nenyaya yezvirwere zvakaizvinenge zvakadaro zvichikana mukaona mine matambudziko aya motoenda ende tichitofoto programu yaakutoita nenyaya iyoyi idzidziso yatipisa kuvagari futi.
Chirwere chekorera idambudziko rinonyanyotariswa zvikuru munguva yekunaya kwemvura asi tichiona iye zvino munyika hamusi kunaya mvura. Chii chingadai chichiitisa chirwere chakadai tomboti korera yamazoona kuti ndo yabata nyika?
Chinoita zvirwere zvana korera nana typhoid zvirwere zvatinoti pachirungu a bad trip away means kuti kana chikaitika kugweru, chikaitika kukwese, chikaitika kumozambiki munhu angokwira bhazi achienda ainacho aine utachiwana anogona kunozadza vamwe vanenge vari kunemwe nzvimbo. Saka ndiwo mamwe mafaratirwo acho iwayo. Asi isusu seguta titoriwo bhizi kugadzirisa nyaya yemarara achimvura kuti tiimprove maservices iwayo kuti tisawa nezvipomerwa mangwana panyaya yezvirwere zvakadai.
Mune tarisiro here yekuti muchagara pasi nevagari venzvimbo mbiri idzodzi Glenview nebudiriro muchinzwawo kubva kwavari nekuvadzivisawo mamiriro akaita zvinhu?
Makasiras ariko anogara achita mamitini nevagari vachiteedza maofisa zvachena zvinovataurira. Saka zvirongwa zvinonziva zvinogara zvichingoitika asi kana zvasvika panguva yakadai magadharin senge tikaita makurudziri because magadharin anogona kuspreda zvirwere.
Muri kushandawo zvakadii nebazi rezveutano panyaya dzakadai?
Tinoshanda zvakanaka chose nehurumende.